chekutanga ndechekuti izvo tichiri kure parimatanha tida kuita kuti tipedzewore munyika medu nekuti katasa patakaisa papapa tiri kumacheto cheto kwenyika dzine uori dzakanyisa pasi rino tichireva kuti pane matanho anofanirwa akasimba chaizvo ekupedza kuti tipinde pane nhando dziri kumberi kunana fisto asi tatisa kuti tiitewo namba chaichaine uori asi nemamiriro azvakaita tichine rwendo rurefu chaivo.
Tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matanho adzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi. Mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo yekuti hapana matanho ari kutorwa?
Ya, ndinotenderera neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura isusu veantiaen africa kuti chikuru chiri kunyanyawo kwenzerisa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere nekuti hurumende ndiyo inenge ifanira kutungamirira ichipa muenzano zvekuti haitambiri uori mukuita basa rayo asi tikaona iye pashai hurumende nevanhu vakaiswa pachigaro hazviite muenzano zvakawanda kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti tinofanira kuita uori kuti igozopromotwa nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumatare edzimhosva saka isusu kuti tokutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana kugavhana akambonyorwa nezvake achiti aita uri kuti titange pasha kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvanoti nenyaya yakati yee ndikazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange pasha asi semamiriro azvakaita izvi handioni tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba.
Vamwe vanogona kuti gwaro iri ndere gore rapera 2017-2018 Zimbabwe yaane utungamiri hutsva iri kunzi new dispensation.
Dai zvanga zvichidaro mukoma Jhunga nekuti vanhu varimo muhurumende ivava ndo vanhu vakanga varimo futi mune old dispensation achange aripo saka kuti tingatoti kuti vanhu vangabva vangoti mangwana acho vatoshanduka mumaitiro avo yamukambotora iyayo kuti hanzi necontamination iyayo kuti vanhu vakatamba nemunhu akachena iwobva watoonda chenera handifungi kuti zvinoitika imwe nekuti tika nemaitiro zvinotora nguva yakati kurebei kuti munhu adi ashandire zvaanenge achiita saka handioni kuti paine mutsauko uchachinjwa nenew dispensation iko nekuti vanhu varimo munew dispensation ndo vakanga variko muold dispensation achiyo taka kuti vashandira tika nemaitiro avo iuriwa zvinotereo.